Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 30 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo. Shamwari dzedu izvozvo dzatasaina navo chibvumirano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo.
National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari.
Tinoda kuti vanhu vane madisability vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, mu senate nomu house of assembly.
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Nasi Studio 7 inopinda kuManicaland ichiona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vanoti paramende haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vasainirana zvibvumirano zvekushanda pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira 14 pamuzinda weparamende, vamudenda vati hapana asingazive kuti nyika haina mari yekushandisa yakakwana, uye ndosaka paramende iri kuita mushandira pamwe nemasangano aya. Masangano aya anosanganisira Remagweta, Law Society of Zimbabwe, Legal Resources Foundation, Gender and Media Connect, Southern African Parliamentary Support Trust neWomen Your 7 kuti vasaina zvibvumirano nemasangano aya nekuti zvakakosha kuve neshamwari zvikuru sei panguva yekushaya.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari dzedu izvozvo dzatasaina navo chibvumirano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo. Saka tinobatsira neparliament, tinoshanda neparliament.
Munyori mukuru musangano rinomirira Magweta vaEdward Mapara vati paramende ndiyo inogadzira mitemo, uye zvakakosha kuti Magweta ashande nayo.
Zvinotibatsira kuti mitemo inenge ichibikwa muparamende zvichiuya kuparlament toona kuti zvinobatsira nemutoo upi, tingagadzirisisei mitemo yedu kuti iyo mitemo inobatsira vanhu vedu, kuti iyo mitemo inenge ichiwirirana nezviri mubumbiro remitemo reconstitution yeZimbabwe.
Amai Valerie Zvuya vekuLegal Resources Foundation vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vagara vaukama uhu pakuumbwa kwemitemo.
Tadzikamisa hukama hwedu neparlament. Tisati taita MOU iyi tagara tirikutoshandidzana zvakanaka neparlament maererano nenyaya yemitemo inenge iri kubuda, kuiinterpreta nekupoo pfungwa dzedu secivil society organization. Saka izvozvi zvataa nechibvumirano chasungikana zvichiita kuti tikwanise kukooperate zvakanaka for gore restrategic plan reparlament inofunga matoro wana from 2019 to 2023.
Gender and Media Connect amai Abigail Gamanyavati vachashanda nenhengo dzeparamende dzechidzimai zvikuru sei kudzidzidzisa zvekuburiswa kwemashoko pamwe nekushanda nevanotapa nhau.
tisungu kumira apa tukupindo kuti tichibatsira kudzidzira zvemamedia media skills for parliament of Zimbabwe administration yacho pamwe chete nema portfolio committees nema thematic committees kuti vange vachikwanisa kunge mitauro yavo iri gender yatinoti gender sensitive ma issues anoafekta madzimai ne tinoona kazhinji asingabudi mumapepa nhau yedu kana kuti munews dzedu dzemuzimbabwe
Mazhinji emasangano aya anga agara achishanda neparamende asi nhasi asaina chisungo chekuti acharamba achishanda neparamende chipfumbamwe kusvika mugore ra2023 pachaitwa dzimwe sarudzo zvimwe zvichange zvichiitwa nemasangano aya kupa ruzivo kunhengo dzeparamende nevashandi veparamende kukwenenzvera mabhiri pamwe nekupa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri nechinangwa chekuti paramende iumbe mitemo inofadza veruzhinji sezvo paramende isina mari inokwana masangano aya anobatsirawo nemari kuti paramende iite basa rayo zvakaita sekubvisa mari yekuti nhengo dzeparamende dzitenderere nenyika yese dzichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemitemo inenge iri kuumbwa neparamende ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati pamwe nezvikamu zvavanoda kuti zvivamiririre muparamende nemudare remakurukota. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo wekuongorora bhiri rakapatswa nedare remakurukota uye rakatarisira kuenda kuparamende. Vakaremara vati bhiri iri rakasiyirira zvakawanda zvinobata kodzero dzavo kusanganisira dzekumiririrwa mudare remakurukota nemuparamende. Mukuru webasa musangano rinomirira vasingaoni reZimbabwe Association of Visually Handicapped vaTimothy Mudari kwavati bhiri iri harina kupa zvikamu zvinofanira kumiririra vakaremara muparamende.
Zvakawanda zviri mudisability bill zvatiri kuona zvatisingafari nazvo sevanhu vakaremara. Dokutaura pamusoro penyaya yepolitical representation ne voice of persons with disabilities with regards my elections, electing and being elected. Kuti vanotaura kuti ma institutions mamwe ese vanhu vane disabilities vanofanira kurepresentwa at 5% quota. But they leave out the very critical institution, the legislature, which is the parliament. Kuti how representative is vanhu imomo with regards vanhu vane disabilities. Tinoda kuti vanhu vane disabilities vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, mu Senate no mu House of Assembly. But the bill is silent about that. Vanotaura kuti vanhu vane disabilities must compete at the same and given opportunities zvamufana nevamwe. That is not fair.
Vakaremara vanoti munyika mune vanhu vakaremara vanosvika mamiriyoni maviri nekudaro vanofanira kuve nevamiriri vanoenderana neuwandu hwavo mudare reparamende. Vakaremara ava vati vanoda vamiririri zvikamu zvinotangira pagumi kana pagumi nezvishanu kubva muzana kunge zviri muparamende. Vakaremara ava vatizve pari zvino vanomirirwa muparamende nezvikamu zviviri kubva muzana chete izvo vati zvishoma. Mumwe wevange vari pamusangano uyu amai Nyunyutai Mudzingwa vati ivo kunze kwekumirirwa muparamende vave kudawo zvikamu gumi kubva muzana mudare remakurukota nekuti ndimo munofambiswa basa rose rehurumende.
Isu tiri kuda 10% representation both kuhouse of assembly nekusenate. Uye hatidiwo kugumira kwokuze kudzimba mbiri idzi, tinodawo kuguma tava kutivewo maministersowo. Tinoda kuva naminister ane disability noti mumwe chete. Toda kuti uchadai tatogona kuti ndopatingatangira pa 5% papirawo. Tiri kuda kuva represented at all levels. All. Atisaka kana tichiti all ka tinoroda kuti tese pese. Ndokuti tisvikewo pa 2030 agenda tauyawo kwete. No one should be left out ka.
Pastor Kava Mugwadi, avo vanoshanda nesangano redisability Amalgamated Community Trust vatiwo bhiri iri rinofanira kuve nemutemo unoita kuti vapiwe zvikamu zvinopfuura gumi kubva muzana pakupinzwa mabasa mungave muhurumende kana makabana akazvimiririra.
Ini ndanichifunga kuti chikamu chavaifanira kuisa 10-15% then voencouragewo vanhu vemacompanies kuti vava vaemploye vanhu nokuvabvisirawo chimwe chidimbu chetax zvoencouragewo kuti vatore vanhu vakaremara kumabasa vakawanda vachiona benefit yacho uye vaka disability sector ichibenefita. ndo zvandanga ndichifunga nekuti deva wedzera chikamu webisawo tax pakuti ukaemploya vanhu vakaremara namba yakati tinenge tichibvisawo percentage yakati yetax zvobatsira kuti vanhu ivavavo vaone benefit yekuemployawo vanhu vakaremara.
Iri rinotarisirwa kuzeyiwa muparamendi risati rapasiswa kuti rizosainwa kuita mutemo nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Komiti yeSenate yemuAmerica inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika yanyorera hurumende yeAmerica kuti iwedzere zvirango pavanhu vakatemerwa zvirango izvi neAmerica nekuwedzerawo mazita evamwe vanhu vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu. Kuti tizeye nyaya iyi, tabata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza kuti tinzwewo maonero avo.
America ameno kuti iri kuda kutifungira kudii, nekuti zvese zvavaida kuti tiite tikuita senyika, mareforms avaitiite emutemo tiri kuita, zvavakati zvemahuman rights tiri kuita, zvese zvavakatiti tiite tiri kuita. Saka hatichaziva kuti chavari kuda chaicho chaicho ndechipi, asi tinogaroziva kuti chavari kuda inonzi regime change. Nekuti iye zvino kana vachiti tiri kunonoka kuita mareforms, vanenge vachireva chino kuti kuparamendi kune matanho anotorwa kuti mutemo uzobuda, kana ari maamendimendi kana kuita mutemo munyowani. Saka zvese tiri kuita iye zvino izvi, mutemo unonzi aipa uya, tiri kutomubvisa patiri kuvhura paramendi apa, tinenge ta Freedom of Information Bill iriko iye zvino izvi, inenge yaact. Ikange yaact iyoyo tatobvisa aipa. Saka zvavanoda mopa takaita. Saka chavanoda chaicho chaicho chii hatichanyatsoziva.
Vamweka vari kuti izvo vari kuona vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano uye hurumende yakavimbisa kuti vaya vari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu vachasungwa, asi kusvika pari zvino hapana chaitwa.
Minista pane vanhu vakapfurwa vaya muna August 1, minista veforeign affairs Dr. F. Beamon vakataura pachena kuti gore rino nyaya yacho yanga ichiongororwa nguva dzese, saka gore rino izvozvo zvichatarichwa. Saka ndo zviri kuitwa izvozvo. Dambudziko riri kuita America nderekuda kunongedzera purezidendi futi musoro, vachiti ita zvakati ita zvakati ita zvakati. Zvino hazvikwanisiki, purezidendi havangaiti zvinoda America, purezidendi vanoita zvinoda maZimbabwe. Saka ende purezidendi vanofamba nenguva yavo yavari kuda, kwete zvekumanikidzwa kana kumbunyikidzwa. Nekuti fanika nyaya iyo yekuti hanzi kana vanoda kuratidzira vari kurambidzwa kuratidzira, havasi kurambidzwa kuratidzira, vari kuzviteedzai mutemo.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vari parunare muHarare. Tabatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge kuti tinzwewo divi ravo.
VaZulu, zviri kuitwa neAmerica yanga iri garo ziva, nekuti izvi zvagara zviri zvinhu zvinoitika mwedzi wandira wega wega tichiendawo kumwedzi unotevera, mwedzi waFebruary. Nekuti nguva iyoyo tese tese tinotoziva kuti inguva inoongororwa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Panguva iyoyo panonzoburitswa gwaro reexecutive order rinenge richiita yatingati pachirungu extension nerimwe gore yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe, especially izvo zvinenge zvisina kugara muzvigera pachayo, nekuti zvigera inonge ichizoongororwa nedzimwewo nzira dzisiri dzekungoti executive order chete chete. Saka zvekuti zvirango zviri kunzi zvirambe zviripo, zvekuti pari neye vari kuda kubviswa, ndinodayira kuti pamwe ava ndevasisiri muhurumende kana kuti vakafa vakafanana navana vaMugabe, kuchiwedzerwawo vamwe hazvingatisanisi. Nekuti mukatarisa mukuitika kwezvinhu kubva gore rakapera kusvika mugore rakapera muferi muna 2018, munorangarira imi kuti pane pfurwa kwevanhu vatingati macivilians nemasoja muna August. Pane zvakare dzokororo yechiitika iye chiitiko ichocho muna January yegore rakapera. vapfuri vatove vanhu vaakuzivikanwa kuti uyu ndiye akapfuura, uyu ndiye akatumwa, nekuti vehurumende yeamerica vanenge vanewo maonero avo nemaziviro avo netsvakurudzo dzavo dzavanoita. Muhurumende kana mune vambunyikidzi vari kutozivikanwa, kana vanga vasipo ava ndo vanenge vaakuwedzerwa, kana pane mamakambani anga asipo aya ndo anenge aakuwedzerwa. Saka izvi hazvitishamisi. Tingatoshamisa hacho inyaya yekuti tarisiro yehurumende yezimbabwe inogona kunge yanga isina kunge yakananga nezhira iyoyo, nekuti tarisiro yezimbabwe yanga iri yekuti zvinhu zvinge zvichirerutswa, zvinge zvichiita nani. Asi chokwadi chiripo ndechekuti maonero anenge achiita America, maonero anenge achiitawo vamwe vanotori munyika ndeyekuti hapana zvakanyanya zvasanduka kubva panguva yamugabe kusvika panguva yatiri kurarama. Iye zvino maringe nenyaya yematongero ejeketere kana maringe nenyaya yekuremomita izvi.
Avo vanga vari nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika vajoi Mabhenge vachitaura pari parunare muHarare. Dare reSenate remuAmerica riri kuenderera mberi richizeya nyaya yekunzwa yokuzeya kuti ronzwa here kubva kuzvapupu kana kuti kwete panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paWesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere, vanoti zvizhinji zvingadzidzwe neZimbabwe pane zviri kuitika kudare. Pane zvinji zvinogona kudzidzwa neZimbabwe pane zviri kuitika kudare reSenate muAmerica. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata Dr. Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Zvara nazvi zvatinazoti zviri kuitika ndezvekuti maRepublicans vanenge vakwanisa kuunganidza mavotes akakwana kuti vasaunza mawitnesses kutrial.
Izvi zvinorevei?
Zvinorevei zvokuti zvatakangonzwa panguva yaitaurwa kuHouse of Congress ndo yega evidence ichange iripo, zvichireva izvo kuti hapana evidence itsva ichaunzwa. Nekuti pakashedzwa mawitness vanenge vaakukwanisa kushedza nyangwe vamwe vanhu vatisina kumbonzwa vachitaura.
Munoona izvi zvichizofadza vaTrump here semutungamiri wenyika, uyezve patwitter apo patinogara tichiona vachinyora pane zvavari kunyora here?
Vari kunyora zvizhinji paawa yapfuura iyo. Vava kuataka vanhu vari kuhurana process Congress, asi nyaya I think iri kunyanyisa kunetsa. Iko zvino ndiye bhuku ravaBolton riri kunzi rakabuda. Vamwe vari kuti bhuku iroro rine zvinhu zvinogona kubatsira panhau yeimpeachment. Saka zviri kunzi masenate anga akwanisi kuverenga bhuku racho. Vamwe vari kuti bhuku harina basa nekuti vaBolton havana kushedzwa kuti vauye kuzotestifya. Saka tangomirira kunzwa kuti chii chichaitika nebhuku racho. Asi zviri kunzi malawyer mamwe ati bhuku iri rine information yange isingafaniri kunge irimo. Saka zvinogona kutinetsei.
Takatarisa iro bhuku irori tinoona vazhinji vari kutaura nezvaro. Mungawana ari zvakanyorwa mubhuku umu zvichizotorwa sehumbowo here?
Zvinogona kudaro, asi ndiri kuona kunge nekuti harisiriro bhuku rekutanga ranyorwa nemunhu avanga achishandira vaTrump. Ndiri kuona kunge rinogona kunge risina zvinhu zvinonyanyisa kushamisira sezvokufungirwa nevanhu ini, kuti vanhu vari kufunga kuti richange rine humbowo hutsva. Asi handifungi kudaro, dai paine zvinonyanyisa kuchinja kesi zvavaida kutaura vaBolton vangadai vakazvitaura kare kare.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno?
I think chakanyanyisa kukosha kuZimbabwe ndechekuti kana pane nyaya iri kuda kuendeswa kumatare hazvifaniri kuregedzwa, nekuti zvinenge zvichinzi uyu mukuru wenyika kana kuti uyu akakosha. Nekuti kana matare achishanda chaizvo sezvaanofanira kuita, kana munhu ari innocent anozongoonekwa kunzi hapana mhosva yaapara.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wesangano reWorld Health Organization anoti achatora nhasi danho rekutara kana kusatara kuti chirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanosvika zana nemakumi manomwe pasi rose chirwere chinganzi chavhiringidza pasi rose here. Svondo rapera WHO yakati chirwere ichi icho chabata vanhu vanodarika zuru zvinomwe nemazana manomwe changa achisati chasvika pakutarwa sechirwere chavhiringidza pasi rose chinoda kurwiswa zvechimbi chimbi kana kuti global health emergency. Russia yabatana nenyika dziri kuedza kudzivirira kupinda kwechirwere checoronavirus ichi kubva kuChina. Danho iri raratidza mafungiro ehurumende mutungamiri wenyika iyi vaMihaly Mishutini. VaMishutini avo vamusvondo repiri vari pabasa vaburitsa urongwa hwavo hwekudzivirira chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa havasi kuwirirana panyaya yekuti matambudziko atarisana nenyika munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi ogadziriswa sei. Chiri kuwiriranwa nevaviri ava inyaya yekuti panoda nhaurirano asi kuti dzoitwa sei ndipo paita kuti vave makara asionane. VaChamisa avo vanga vari kuSouth Africa neZuro vanoti panoda mutongi gava sezvakamboitwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki pakazoumbwa hurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Asi vaChamisa vanoti havasi kuda hurumende yemubatanidzwa asi kuti nhaurirano dzinofanira kuunza utongo hwejekerere poitwa sarudzo dzakachena. Asi vaMnangagwa vanoti nekune rimwe divi havaone paine chinangwa chekuunza mutongi gava vachiti nhaurirano dziri kuitwa pasi pePollard. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora uye munyori wezvemutemo muZanu PF vaMunyaradzi Paul Mangwana. Totanga kunzwa kubva kuna vaMangwana.
Kuda navo nokuda kwekuti chinhu chihombe chaicho inova constitution takainegotiata pasina mutongi gava. So we don't need mutongi gava kuti vana veZimbabwe vataurirane kuti ikonomi yavo vanga isimudza sei. Nyaya dzemapolitical rights kana paine anofunga kuti hazvii kufamba zvakanaka angotiwo apainda kamboapply kuti ndipe meeting handakupuwa mvumo namapurisa totaurirana kuti tingazviita sei hazvidi mutongi gava zvezvezvi. Takakwanisa one ini navaMonzora nevataitungamirira nguva yeinclusive government takakwanisa kubudisa chinhu chikuru chinonzi constitution iri kutonga nyika izvezvi pakaa pasina mutongi gava. Vamangwana vakanganwa kuti pataita constitution takaita vana mutongi gava vaviri Professor Phineas Makurane naProfessor Hobson vanhu maZimbabweans ekuti tingati maunsung heroes and heroines yeconstitution making hongu wamangwana neni ndisikaitungamira. Asi pakutanga patakatanga kuita chirongwa ichi tanga tine kupokana kukuru tikabatsirwa naProfessor Phineas Makurane namai Hopesada vachitibatsira kuti tauriranai zvakanaka ndiyo vatongi gava ivavo. Kana tichiti mutongi gava hatireve munhu anobva kunze kwenyika, kwete. Tino mutongi gava anogona kutova ishe mambo munyika muno, anogona kuva reverend, anogona kuva bishop, anogona kuva mutrade unionist, chero ari munhu chete wekuti mapolitical parties maviri vanoita yatinoti respect kwaari. Zvinenge zvakanyanya kunaka kuona kwatinoita akaita munhu anenge achibva kune imwe nyika. Vanoti zvavo vatongi gava vanobva kuna maSadat kana kuna African Union vatorwa, havazi vatorwa nokuti Zimbabwe iparty yeSadat. Kana isu tikati taakutaurirana paine vana mutongi gava chavanorudza chaicho hatichioni. Takamboita wani tina namutongi gava munyika muno.
Chomboya panyaya yekuvandudza bumbiri remutemo muri kuiona sei vaMangwana? Sei zvakakosha panguva ino?
VeMinistry of Justice vakatarisa constitution yatakanyora vakatobudisa maareas avaiona kuti haana kunyatsobuda zvakanaka. So mutema hutino kutiwanyorwa hauchachinziwi. Vanhu vanogara vachiutarisa vachiongorora voona zvinoda kukwenenzverwa. Saka vana maareas avakaona anoda kukwenenzverwa ndo akapropozwa kuparlamendi. VaMonzora variko kuparlamendi ngavanoagiwa nyaya yavo kuparlamendi ikoko kana vachiti hapafani kuchinziwa zvinopera kuparlamendi.
VaMonzora,
bumbiro remutemo harizi reparlamendi wamangwana. Bumbiro remutemo ndire mwana wese weZimbabwe. tikati isu mutemo weZimbabwe constitution inongogadzirwa kuparamendi chete tinoita mistake nekuti patakainyora tinange inyora tiri paramendi chete vana veZimbabwe vakavhota sezvamunoziva overwhelmingly muna 2018 kuti iri ndo rabumbiro redu woona iko zvinezvi kune zviri kunetsa sekereke munyika muno panzvimbo yekuti hurumende igadzirize izvozvo iyo mamata mamata nebumbiro remutemo ende zvayo vari kuita zvacho ndezvekuda kudzosa masimba kumunhu umwe chete somuenzaniso zvatanga tanyora ndezvekuti kana tichienda kusarudza president anofanira kutitaurira kuti vice president wake ndiani toenda tichiziva kuti president ndiva mangwana vice president wava mangwana ndiva monzori tobva vanhu vachibva vavhota vachiziva kuti tiri kuvhotera package iyo zvichiita kuti kana president angobva hapasina zvokuchipichirana maziso kuti anopinda ndiani automatically vice president anobva apinda zvinoitika kuamerica zvinoitika kumalawi zvinoitika kunyika dzakawanda zvakaonekwa nevana vezimbabwe
vamonzora vanoziva chikonzero chakaita kuti tisuspend close iyoyo for 10 years. That's why that close isina kungoitwa implemented. Vari kuzviziva vamonzora
zano PF yakuda kupinza succession problem yayo via the constitutional amendment.
Hatina succession problem.
Vamangwana, asi ichokwadi here kuti muruda kudzorera masimba kumunhu mumwe chete?
Hatisi kudzorera masimba kumunhu mumwe chete. Tinonzi president is an institution, it's not a person. So we need a president, which is executive.
Muteedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika, munyori mukuru wezvekudyidzana, munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Manzwa zvakare kumuteedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora. Vavira havanga vari parunare muHarare. Chirongwa che Women's Round Table na 8 PM nasi tirikutarisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika panguva iyo zvinhu zvakaita chamupidigori munyaya dzezveupfumi nechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Vateereri, hatina kuzokwanisa kukupai nyaya yemamiriro akaita zvinhu muManicaland, nekudaro tichakupai nyaya iyi mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingali tshona njani kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 zivandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sithi ezinto esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze-violence lezincwadi zenzakala singazilungisa njani.
Amalunga amabandla ezombusazwe akumanyano wePollard abuthene koBulawayo exoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isisekelo sombuso.
AmaDemocrats baqhubeka indlela yokufaka information obala ukuthi umuntu onke aziwele. Labana amadoda kaTrump basebenze okwabo labo ukuthi bayameda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information enganiyisinyango khona engani kayivele akufundakala ukuthi ngenelana njani lendaba esikhuluma ngayo endlini.
Amagcwetha amela umongameli Donald Trump wele Melika. La malunga ebandla lama-Democrats baqhubeke bephendula imibuzo yamalunga edale le-Senate kudaba lokuthoniswa kukamongameli Trump. Lamhlanje esigabeni sethu sesine senhlelo zodubo lwendlala sikhangela ukubhekane labahlala emadolobheni kakhulu emalokitshini ahlala abanengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga amabandla ezombusazwe anqindisa kukhetho olwedluleyo akunkulumo zomanyano wePollard abethe gwaqa lamhlanje koBulawayo embuthanweni wengxoxompikiswano yokuhlaziya umthetho osedale lePhalamende ojonge ukuguqula isekelo sombuso oyiConstitutional Amendment Bill. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekoBulawayo.
Umbuthano wamabandla akunkulumo zePollard wenzelwe ehoteleni yeRainbow Hotel koBulawayo. Abakade bekulingxoxo bathi bafuna ukuthi amalunga amabandla awo anikezwe ithuba lokukhangelisisa umthetho lowo, njalo kumele idale lePhalamende kube yilo elikhetha umongameli nxa kungabe okhona esekhitshiwe kumbe wabhubha esesihlalweni. Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezombusazwe ePollard Subcommittee on Governance and Legislation, njalo oligqwetha uMnumzana Love Mo Maduku uchasisa kabanzi ngabakade bekubuthanele lamhlanje.
Government gazetted a constitutional amendment bill that the number of provisions that they suggested. So we are discussing.
Sixoxisane ngokuguqula kwesisekelo sombuso okumumethe izinto eziningi esizibeke sobala. Injongo kodwa njengekomiti yePollard isifiso sokuthi udluliselwe phambili linguquko ukuze kufike isikhathi lapho sonke esiyingxenye yalolu hlelo sikhangele zonke izinto ezifuna ukuguqulwa ezifana lomuntu ozabe evele ekhethelwe ukuhambisana lomongameli welizwe ekhethweni kufakwe endaweni yawo umthetho othi umongameli nxa ingafa ibandla lezombusazwe lisiphe umongameli. Kodwa kuhanje ukudala lePhalamende elizahlala phansi njenge-electoral college lisiphe umongameli lona.
Eliye njalo ilunga lePollard unkosikazi Priscilla Misiairambu Mushonga owebandla le-MDCT uthi lanxa bekhuluma ngokhetho bafisa ukuthi balungisise indaba ezifana lobudlwangudlwangu.
Sithi ezinto esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze-violence lezincwadi zenzakala singazilungisa njani.
Omele i-National Alliance Party uMnumzana Mgcini Nyembe uthi amalunga edale lePhalamende ayiwo abawakhethayo yiwo alesi sindo sokuthi akhethe umuntu olesithunzi ukuba ngumongameli.
Xa sikhangela i-succession it makes a lot of sense ukuthi i-institution esiyithi ezayifakayo kuPhalamende bahlale phansi babona umbane ongasikhokela futhi.
UMnumzana Khumbulani Ncube ophathekile emhlanganweni lo uthi isifiso sakhe ukuthi abangaphandle kwamazwe bavunyelwe ukuvota.
Sifisa ukuthi ama diasporans evunyelwe ukuvota.
Amalunga womanyano wamabandla ezombusazwe owePoland athi azimisele ukuzama ngazo zonke indlela ukuthi lapho kufika ukhetho luka 2023 imithetho eminingi siguquliwe ukuze labantu bakhululeke ukuthi nxa kukhona okubahluphayo bengesabi ukukhuluma ngoba kulilungelo labo belakho ukuvikelwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele umongameli Donald Trump lawebandla lama-Democrats banikwe ithuba izolo lokuphendula imibuzo yamalunga edale le-Senate kucala eletheswa umongameli Trump elokufuna ukusebenzisa ele-Ukraine ukwenzela ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Amagqwetha kaTrump athi akulacala alidalayo ngoba wamisa ukuphiwa kwele-Ukraine uncedo lwemali yokuthenga izikhali efuna ukuthi licubungule inkohlakalo ethiwa yenziwa ngumnumzana Hunter Biden, indodana kaJoe Biden, alakho ukuncintisana laye kukhetho lukamongameli walonyaka. Kodwa abebandla lama-Democrats bathi uTrump wayedinga ukungcolisa nje igama likamnumzana Joe Biden. Kusasa amalunga edale le-Senate akhangelelwe ukuvota kukhetho lokudinga ukuba kube labafakazi kumbe hatshi ekuthoniseni kwaleli cala. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Priscilla Ndlovu oyisizalane seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika.
Ngibona ngani kuhambe kuhle. Engikubonayo ukuthi amagqwetha kaTrump lama-Democrats, ama-Democrats baqhubeka indlela yokufaka i-information obala ukuthi umuntu wonke azwele. Labana amagqwetha kaTrump basebenza okwabo lapho ukuthi bayanceda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information engani enyango nengani kayivele akuqondakali ukuthi ingenelana njani le ndaba esikhuluma ngayo i-impeachment.
Kukhanya ngazani amagqwetha kaTrump ayithula ukuthi bangani bakwazi ukuthi kule cala lenziwa la. Kodwa ke bathi loba kunjalo kulelungelo lokuthi ayenze ezinye izinto nxa ebona ukuthi kufunwa nguZulu. Kambe kunjani konoko?
Hayi, ilungelo umongameli welizwe ulalo, but kodwa lapha okuselakalayo ukuthi ilungelo lakhona kumele libe lepini, libe lesilinganiso sokuthi lokhu angakwenza. Kodwa nxa ilungelo lwangifana selilaneli elifaka umumo welizwe endaweni yokuthi upresident njengokutsho kwama-Democrats ukuthi uzidingela ukuthi awine i-election ezayo ngokungcolisa omunye umuntu anqintisana laye, hayi lokho kungaphandle komthetho, ngoba kungenziwa njalo upresident abaningi bangabenza lokho kwenziwa bengeza kabaphumi bonke babe sebehlala bewina kuphela ama-two term abo ngenxa yokuthi umthetho uyabavumela ukuthi omunye angathi uyavuthithanda kumele umngcole.
Nxa sikhangele sibona zani-ke kuyakhulunywa ngabafakazi kuyavotwa-ke kusasa, kambe kuzahamba nje?
Ha, leyo yinsinda tu, akuqondakali. Kukhanya ngani abantu laba bangapha bejelela ama-Republicans lanxa bephume beluma bexhanxada, omunye uyabe efuna ukuthi kube lama-witnesses akuyabaubufakazi kube khona ngelinango zwakale ngasakufuni ngelinango ukuthi baphume bazwakale baphumele egcekeni bame. Ngibona ngani mina baqhuba indaba kuyayenza phela lakhona. Uyakhumbula bevotela ulokhu zenu uSupreme ulokhu zenu Judge Lwanu uKavanaugh, ngibona ngani kuzaba yiyo naleyo ndaba.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseSeattle eWashington khonapha kwele Melika.
Ningakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasile VOA Ndebele. Ningakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo
+1 202 465 0318.
Kuhlandla lethu lesine lenhlelo eziphathelane dlala, abantu abaningi babikwa bebhekane lendlala emadolobheni, ikakhulu emalokitshini, lapho okubikwa kulabanye abadla kanye ngelanga, abanye besinda ngokucela ukudla kwabomakhelwane lezihlobo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu olwe-social welfare luthi imuli ezedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,237 households eHarare lakoBulawayo kazenelisi ukuziphilisa ngenxa yendlala eyesabekayo eZimbabwe. Umqondisi wohlangothi lolu, uMnumzana Clifford Matorera, uthi iningi labantu laba bakoBulawayo.
We've started to identify people in every community. We have started with Harare.
Sikhangela ukubadinga laba bantu emphakathini wethu. Siqale ngeHarare lakoBulawayo. Nxa sikhangela ibhajethi yethu ka-2020, imali yokusebenzisa kulo msebenzi, sifuna ukungezelela kunani labantu okumele bathole lolu sizo.
That is to look in all other urban areas so that we identify the more vulnerable people.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Omunye wababhekane lendlala ngugogo uSamusi oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu ohlala eRugare eHarare.
Okwesikafu okwethukela ngisizakala ngokuthi abalojayo bangangipha bangiphe khona sengisiyakeli abanye basuke sesihlangane labo sesenza iround yegrocery. Kulapho engizuza khona ukuthi ngizuza amafutha, ngizuza irayisi, ngizuza ifulawa.
Baningi ababhekane lendlala njengogogo uSamusi. Unkosikazi Tsitsi Simon olabantwana abahlanu uthi uMangoye sela
amaveji ngoba inyama iyadula. Unxa udlile uyabudla amachansi wasiwenza njengenyama. Okunye konke lokhu kuyadula, amatimba ayadula, inyama iyadula.
Uthi kayeneli le mali ayiholayo.
Imali yakhona ayiqedile over 5 days ngoba ilutshwane. Sawumumo wakhona vele unzima.
Labasebenzela uhulumende abanjengomnumzana Victor Dube bathi kabasenelisi ukuthola ukudla okufunwa zimuli zabo.
Hayi, indlala ikhona sibili, indlala ezwayo sibili ukuthi lathi vele siswele ukuthi singenzani. Ngokumholo wethu umncane kakhulu, angeke ngitsho ukuthi umholo, ngathi lokho ababekubiza ukuthi yi-food for work kudala. Ngoba nxa uhola wena sokukhitshwe khonokho okukhitshwayo kuhulumende, iholo lakho lifike kuma-$600 njengami mina. Khonapha ndabantwana ababili abakucollege abakuma-university, angikwazi ukuthi kuza kwenzakala njani ukuthi ngizababhadalela mbeni sokuyikuthi bame kuye esikolo.
Ugcizelela esithi sokwaphela ukudla kathathu ngelanga.
Ungadla kanye kuphela sokwenelisini. Ngoba nxa sikhuluma sibili ukuthi kukhona uyakuthatha ngapho ukudla ukuthi udle kathathu. Uyabuyithenga ngani imali uyibona incane nje.
Umfelokazi uSilindile Gajeni ohlala emzini omkhulu weMpare, ilokitshi elidala kakhulu edolobheni leHarare, uthi baphila nzima.
Imali njalisisi bulele, izinto ziyadura, isikafu siyadura.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi bayahlupheka abantu abaningi emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokuswelakala kokudla okubangwa yikungani kwezulu. UMnumzana Nils Balzer, umsekeli womqondisi we-WFP eZimbabwe, uthi ukhanya lizakhuphuka inani labantu abangela kudla ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo.
Over the past years, and it's a comparatively new phenomenon, that we find food insecurity increasingly in urban areas as well. Traditionally, it's more a issue in rural areas.
Sesibona udubo lokuswelakala kokudla solukhula lasemadolobheni. Lokhu bekwande endaweni zemaphandleni. Kodwa lo nyaka sibona ukuthi phakathi kwabantu abayi 7.7 million ababhekane nalolu dubo, abafika futhi i-2.2 bakhona kungabatholakala endaweni ezihlukeneyo zemadolobheni, hathi iHarare kuphela kodwa amadolobha wonke elizwe.
Not just Harare, but many peri-urban areas in Zimbabwe.
Kukhangile lokuthi lizakhuphuka inani labantu abadinga uncedo kuhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis, sizalethulela ihlandla lesihlanu kusasa lalezindaba eziphathelane lodubo lwendlala. Thiyani indlebe. Ku live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuthi abesifazane bona baliphatha njani udubo lwendlala ehlasele ilizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwele Melika abakudale le Senate ngapha kwele Melika ukomite bonango ukudlelana lamanye amazwe sebecele uhulumende kamongameli Donald Trump ukuthi engezelele lokususa amanye amabizo kuluhlu abafakelwa izijeziso zenotho bakuba abakubandla lezizana PF ngoba besephula ilungelo loluntu lenkohlakalo ekungaqhubeni kahle ukhetho. Umnumzana Chris Coons webandla lama-Democrats lo mnumzana Jim Risch umgcini sihlalo we-Senate Foreign Relations Committee webandla lama-Republicans bathi kumele usibalo khulu obona ngezemali umnumzana Steven Mnuchin lo mnumzana Mike Pompeo obona ngobudlelwano lamanye amazwe benze lokhu ngokushesha bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu kwangena umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni labanye bakhe ngomnyaka ka-2017. Lokhu kuphume embikweni obusebulenjini be-internet kukhasi le-United States Foreign Relations Committee. Lanxa ibandla lezanu PF lisithi akula sidingo sokuthi umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa angenele udaba lweZimbabwe, ibandla leMDC lithi umlamlankunzi uyadingeka ukuze kulungisiswe ukubhidlika komnotho kanye lezombusazwe. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa use South Africa kuyacela uRamaphosa ukuthi amlethe ndawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhumisane umlotha. Uthi abomanyano weSADC labe African Union yibo labo kumele bangenele kulolu daba. Kodwa abezanu PF bathi uChamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa efuna ukukhulumisana loMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcini sihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sikubona kuqakathekile ukuthi akhulumisane nobaba uPresident Ramaphosa. Isizathu singokuthi uMnangagwa yena ngokwakhe kaboni ukuthi kuleli lizwe sokonakele. Njalo sonke siyazi esintwini ukuthi uma kunokuphikisana ekhaya sasidinge umlamlankunzi oyabe ongumuntu ongathathi icele kodwa ezama ukuthi ahlanganise laba bantu abaphikisanayo ababalwayo ekhaya.
Baba Nkomo, nanso lile ubona njani lolu daba?
Esikwaziyo thina umhlaba wonke ukuthi uPresident ubaba uEdini Nangagwa akazange ayale ukukhulumisana lebandla leMDC. Into ekhona ukuthi bona yibo abangafuni ukuthi babe ingxenye yenkulumo ezikhona lamanye amabandla akhona okwazakala ukuthi akhontesta kukhetho oludlulileyo. Ubona abafuni. Yibo iqiniso elikhona ubaba uEdini Nangagwa akayalanga. Singazi ukuthi bona ngemizamo ukuthi badinga abanye abantu bangaphandle kwamazwe bazame ukuthi kube njani.
Kuthiwa buyani kuPollard Makhumalo kanti libalekelani?
Kambe mhlonitshi akungitshele shuwa ukuthi uleqinisa lokuthi wena silabantwana ababili owakho lowami. Owami upase grade 7, owakho wapasa u-form 4, sesisiya ku-graduation. Ubususithi wena, hayi Makhumalo bisa owakho umntwana lanxa epasa u-grade 7 azograduata ku-form 4. Kanti Pollard leyo okhuluma ngayo mhlonitshi wami sizahlala njani? Kukanti bonke laba bakuPollard akula lo yedwa olomneli wephalamende ephalamende ngaphandle kwamakhupha lobantu ababili. Thina silabantu abayi-130. So lapha sifuna ukuthini?
Kuthiwa likhuluma lamazero kuPholadi babunkomo.
Into fanele sivume siyazi sonke yikuthi khona kule constitution isisekelo sombuso angisho esikhona eZimbabwe asiqambe ukuthi akube lezi zinto zonke lezi sikhuluma ngazo namhlanje. Lokhu luthando lwebandla eliyabe lithe lawina lathola ama-seats amaningi lathola upresident ukuba nani likhiphe isandla sothando sokuthi kuyasikhulumisane. Asikho ukuthi khona it's a must kumbe yinto yokuthi abantu fanele bafose, but lokhu kusenzela ukuthi ubaba upresident mnangakwa kulothando lokuthi akukhulunyiswane ibandla le-MDC eliyaba kuthamisa alibuye lihlale phansi lungiseni sonkeni singabantwana bezimbabwe. Iqiniso elikhona yikuthi vela lapha kwaba lo muntu oyedwa owawina i-election nguye nalowo okufanele ukuthi khona abe nguye ofaka singathi imbono yokuthi ilizwe lingabuswa kanjani.
Asivumelani babankomo, ngikubuza umbuzo olula, kuthe mina lawe silabantwana ababili owami upasugeti kwankomo wapase komfo asithi kwankomo upase university sekule graduation la wena nkomo usutikini makumalo yisa umntana wakho kwagrade 7 abuye enaft lapha azograduate. Ugraduate ngaliphi yena engafikanga e-university? Ngokuzamela awusoze ukuthi wena umntwana wapase grade 7 niyohambe yagraduate e-university. Thina sithi ephalamende silabameli ephalamende abaningi ukwedlula bonke laba abakupolad ozero laba beni bepolad. Bekuqakathekile ukuthi kubuye izano le-ndisi lababutshamisa kuhlaliswane phansi sivumelane ukuthi hayi lapha kulodubo somele sikhulumisane umlota. Sokuthi sikhulumisane umlota asidingeni umlamulankunzi, sivumelane umlamulankunzi wakhona. Hatshi ukuthi njengoba ngezizane liyinike yini selidinga umlamulankunzi yini futhi selisitshele ukuthi kuyanini sikhulume.
Nanso baba unkomo, kwalani ukuthi ubaba uMnangagwa ahlale phansi lo chamisa ngaphandle kwePholadi?
Lokhu yasokuyidimandi yabona into okuthiwa idimandi lesicelo ukuthi yene sidlule ku-election kwaba kule constitution yelizwe eyo esikhokhelayo ayitsho ukuthi uma umsethe wawina data laba abantu nalabana bantu iyona ikhuluma ngokuthi osewinile nguye okhokhela ilizwe. Ngokunjalo lo osewinile sethe wonke umuntu ongabe ngu-grade 7 lalo oseyunivesithi lalo ongaphi liyani lapha sihlale phansi ngoba laphana singena e-ground phela ngalinqoba ngiphami ke imbono yenu yonke elinayo sibona ukuthi ilizwe singaligiqisa kanjani. Okudingwa ibandla lezani sonkeni.
Ukuyipeta Makhumalo, ungathini kuZulu weZimbabwe okhangelele kubaba uChamisa lo Mnangagwa ukuthi babe yibo abathola isisombululo kudaba oluhluphayo?
Zizalana zaseZimbabwe, izanu isisibulele sikhuluma kunje nje kasihle sabona sekenzile kuPholadi omakhuphe seligqoka amasikafu ezanu. Kanti nizagqoka njani isikafu sezanu wona usithi iPholadi ngumlamulankulu? Yikho thina sisithi kunzima ukuthi singene lapha ngoba bona labo zero beleli labo nabo abakuPholadi ngabantu bezanu.
Kuyibhethe baba unkomo.
Umongameli elimthethileyo zizalwane zeZimbabwe kayananga ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane. Njengoba lizizwela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngoba uThamisa abafuni ukuthi babuye etafuleni zizalwane zeZimbabwe.
Lo ke ngumxa endawonye lo mgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo. Imidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yomdlalo wenguqu elizweni eZimbabwe Football Association iZifa uFelton Kamambo uthi unethemba lokuba umqeqeshi omutsha weqembu lesizwe elama Warriors uZdaravako Logavisk uzathuthukisa umdlalo wenguqu eZimbabwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ihlanganiso yeZifa ilobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emibili lomqeqeshi omutsha weqembu elimela ilizwe leZimbabwe uLogarusic. Umkhokheli weZifa uKamambo utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba lomqeqeshi uzaqala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili. uLogarusic uzothatha isikhundla esatshiwa nguSandi Chitsambo ngemva kokuba iqembu lama-Warriors liyangise kakhulu kumncintiswano okudinga intshantshu yezwekazi lase-Africa owe-Africa Cup of Nations nyakenye. uKamambo uthe bavumelane lalo umqeqeshi ukuba uza kweleZimbabwe ukuzophakamisa umdlalo wenguqu ukukhokhela leli qemba lifinyelele kumncintiswano wezinga laphezulu.
It's a 2-year contract, renewable, depending on the performance.
Isivumelwano somsebenzi ngeseminyaka emibili, kodwa silakho ukusingezelela leso sikhathi nxa lo mqeqeshi engafeza izithembiso zakhe ezigoqela ukuba sifinyelele ukuyadlala kumdlalo ye-AFCON elandelayo kanye lokuthi sifinyelele ukuyadlala kumidlalo yelizwe leZimbabwe.
Obephethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lama-Warriors uJoey Antipas kanye lobengumsekeli wakhe uLloyd Chitembwe yibo abakhethwe ukuba ngabasekeli bakaLuka Rusic ndawonye loTendra Indiraya, yena ungumqeqeshi weqembu lesizwe lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu. Umsebenzi wokuba ngumqeqeshi wabonozinti uphiwe owake waba ngunozinti wamaqembu abalisa eleZimbabwe Saints kanye leli Highlanders uPanel Mekop, yena olesikolo sokufundisa onozinti abasacathulayo elizweni leSouth Africa, aphinde njalo abe ngumqeqeshi wabonozinti kuqembu leStellenbosch lona elidlala kusigaba se-Absa Premiership. ULuka Rusic uyisizalwane saseCroatia akaqali ukuqeqesha kuzwekazi lase-Afrika. Eminyakeni emibili edluleyo bengumqeqeshi weqembu leSudan, njalo ngomnyaka ka-2018 ukhokhele lelo lizwe laphutsha lisenza ndaweni yesithathu kumncintiswano oqhutroko. Phambilini kwalokho lumqeqeshi usebenze lamaqembu ambalwa emazweni ase-East Central kanye lase-West Africa. Umdlalo olandelayo weqembu lama-Warriors ukhona mhla zingamashumi amabili nantathu kunyanga kaMbimbitho, lapho iqembu leZimbabwe lizadibana khona kumidlalo emibili lele-Algeria emidlalweni yesibaya sikagroup G kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala emidlalweni yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Ngenyanga kaMabasa, uLuka Rusic labanye bakhe bazokhokhela iqembu leZimbabwe kumidlalo ye-CHAN, lona yona ezaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Jerusalema, ingoma kaMaster KG featuring Nomseko is gqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amalunga amabandla ezombusazwe akuPollard abuthene koBulawayo ixoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.